Zimbabwe yakarova Namibia 1914 mumutambo wakatambirwa munyao National Stadium kuKenya. Zimbabwe yave kunobatana nezvimwe zvikwata zvisere zvinorura pasi rese muna 2023. Mumwe muteveri wemutambo werugby vaEd Magama ndise vanoti vana ava vanofarira kutendwa nekusimudzira kwavakaita mureza wenyika yeZimbabwe.
Izvezvi toda kutoti vatotendwa kubva kuna president neanything in kind, mari is not everything.
The International Rugby Board kana kuti IRB havasati vazivisa kuti makwikwi aya achaitirwa kupi. Makundano eJunior Rugby World Trophy akapedzisira kuitwa muna 2019 ndokumbomiswa kuchitsirwa kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Mukombe uyu wakatorwa neJapan apo makwikwi aya akapedzisira kuitwa. Tombotarisa mutambo wecricket. Makundano ezvikwata gumi ecricket National Premier League ayo aifanira kutanga nezuro ambomiswa. Mutauriri weZimbabwe Cricket vaDarlington Majonga vanoti mitambo iyi yave kuzotanga svondo rinouya nemhaka yezviminga mupini dzavasangana nazvo izvo vasina kuda kutaura. VaMajonga vanoti sangano ravo richaburitsa mibatanidzwa yezvikwata mazuva anotevera vaona kuti zvinhu zvakamira sei. Makore matatu apfuura mitambo yecricket yakaitambwa nekumiswa nemhaka yechirwere cheCOVID-19. Munhabvu Highlanders yasimudza mukombe weIndependence Trophy mushure mekurova Dynamos 1-0 Mbabha Field Stadium. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.